Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei ino misuro ye na udzedudza nasi chitatu kukazi 21-2018. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanoti kuvene njanji pamwe nemigwagwa yakanaka kwakakosha zvikuru mukuvandudza upfumi wenyika. MDCT inoti iri kuferefeta zvakadzama mirishonga yakaitika nezuro kubohera uko kwairadzi kwamutungamiri wekutanga webato iri vaMorgan Tsvangirai. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti havadi kushanda nevanhu vanoita zvemirishonga mubato ravo. Vana vakawanda muchinoi vanoti havacherechedzi zororo revechidiki nhasi iro rinobatanidzwa nekurangarira zuva rakazvarwa vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti zvinovafungisa kutambudzika kwakaita vanhu pasi pehurumende yavaMugabe. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tiba teina 7pm pa masaisa ya noti 909am 4930-13860-6080-15580 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera chimwe chirongwa chedu na 6am kubva muvuro kusvika chishanu. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Pa Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tichange tichiri kutarisa mirizhonga yakaitika kubuhera nezuro apo vatsigiri veMDCT vairadzika mutungamiri webato ravo wekutanga vaMorgan Tsvangirai. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu yeVOA Shona.